zvese zvinongotorwa kune dzimwe nyika dzinotosvikawo kuno kuZimbabwe tichibva tangozvitaurawo kuti ko tiri kuzoonawo sei tichibva taongorora nhamba dzedu dziri pasi tichibva taona kuti tichitarisisawo zvakare kuti zvingatibatsira sei chinhu chakanaka here kuti titange kuisa maaya anonzi mabhusa kana kuti kubayira wamwe nhomba yechitatu wamwe weruzhinji rusati rwamboonaka nhomba imwe kana nhomba mbiri isu tinenge tichitarisa zvakadaro izvozvo kwete kungoti nekuti nyika yakati yakuita bhusa neso takuita ayo wakahama neshamwari tinenge tichiona isu tinomhanya mhanya tichitarisa maerero neanonzi mapublic health principles
pari zvino chinangwa chehurumende ndechekuti paitwe sei panyaya yenhomba kuti muti mabudirira pane zvamuri kuda kuita
tinotoda kuti ruzhinji rweZimbabwe kupfuure tageti yedu ya 60% kana kupfuura vanhu vanenge vabayirwawo nhomba mbiri idzodzo maererano netinoti fully vaccinated nemavhaccine etinawo muno muZimbabwe ndozvetakanangana nazvo ndozvetiri kuprioritiza
ko zviri kutaurwa zvekuti vamwe vabayiwe nhomba dzechitatu kana kuti mabooster shots aya
dzimwe sainzi dzese dziri kuuya idzodzo dziri kutaura kuti maybe mabooster angabatsira aiwa tinoramba takangotarisa tichiongorora kuti tingazoda kuzvitawo here pamberi apo asi pane zvino tiri kunyanya kunangana nekuti tivhaccinete vanhu vedu wese maererano nematudhosi zvaitagara tichiziya iwawo.